Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurova vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurova vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri, Dzivaresekwa, Kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo, masoja nemapurisa vari kurova vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya around 11 ndandakatomira mabasa vangu vatosinzira pafebraizer vangusvika vachitanga kundirowa vandichigara pasi vandagara pasi vatanga kundirowa nemusana nemabhatastika nezvimwe zvakariba riba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vandichirara pasi nedumbo vatanga kundirowa futi ndakarara pasi nedumbo.
Mosvanya vaiti
ndandisiya chandatadza ndatokuvaudza ndiri pabasa havana kuzvitere.
Vakimton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja padzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana 2 vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Vozva vakatanga kuputisa mama madhomeni akati padhomba ipai navo kubvavhara vamwe varipiriwo panze vozva vanhu vangari modza anenge 40 vachingorova vatete vatanga kutora vamhe vakapwanya inonzi plasm vatora lectop ya DJ airidza nemafoni vanhu vachanga kurohwa mabhodha vachipwanya vachimwa mabhiyazi vakwira mukaunda vachitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Hanzi Harare haipise makapisa Harare zvezvanzi chamisa hapoterwe zvezvanzi ichai kuti chamisa hapoterwewo chochedzera paunochedzera paipai uchirohwa.
Vatiwo masoja nemapurisa akavarova ainewawo doro mahara mumabhawa uye aitorera vanhu mari nembozhanhari dzavo.
Vakatora mamalura anga arimo ndobva vanwa nemari yanga yasiyiwa imomo mukaunda imomo mukomana vaimomo maitengesa imomo makarohwa ndobva vatiza namaneja vese vakarohwa ndobva vatiza pavatanga kunwa mamalura ayaya vapedza kunwa malura pavatora mari yanga iri imomo zvinoti vamwe vakanonza mafoni avo chichi vaitora.
Nezuro mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vakati kana vachinge vagadzwa semutungamiri wenyika vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze ichaongorora kuurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro. Mutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navawosh mencuve inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika.
Zvinotishamisa kana vamunangagwa vava kuti ivo vachaseta commission of inquiry yokuti iongorore zvese zviri kuitika asi vari ivo vari kuziva kuti ndivampo vana vamupofu nana vakaya muendo vakanga vatuma masoja kuti arove vatape nhau arove vanhu murukesheni mese muvanhu vari kuchema kusanganisira neveZANU PF vanhu vakarohwa zvakanyanya vachizama kuvharidzira nyaya yokubira sarudzo kwavakaita. Saka zvinhu zvosuwisa takagamuchira maripotsi akawanda kuwadzana 5 kuwadzana 4 kuwadzana extension nokutenward sound.
Mutauri wemauto vaOverson Mugwise vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto. Vati nyaya dzose dzinomhangarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.